regai nditore mukana uno kuzivisa vana veZimbabwe kuti homo tiri kufamba matimana ese enyika, maprovinsi ese enyika ari gumi. Chinangwa chii chokuzivisa vana veZimbabwe, machampions, macitizens, kuti purezidendi wevanhu baba vachamisa vakasiya zveTCCC, asi havana kusiya zvematongero enyika. Vachamisa vakuita basa rokushanda kuti munhu wese weZimbabwe auye pamwe chete aite mukombera wamwati matemuzukuru kuturika denda hubatsirana kuti nyika inoyi ive neutongi hwejekerere. Tiende kusarudzo dziri pachena, sarudzo dzinoudza hurumende yevanhu.
Saka vachamisa vari kuumba rimwe bato idzva here vachibaya?
Vachamisa nyika yose kusanganisira pasi rose nemwi kuamerica kwamureva kumazoro vakaverenga hwaro hwavakanyora kuti inini ndiri kuronda musha mutsva. Saka naizvozvo ndorimwezvedonzi ratiri kufamba naro kuti vachamisa vakati haiwa zveTCCC yapinda gonye, zveTCCC rabato ratogwa nezanu. Naizvozvo harangaramba achitungamirira bato ratogwa nezanu. Saka nyaya yekuronga musha mutsva ndochokwadi.
Saka muri kushanyira matunhu api mazuva anoteera?
Zvirana Harare musi wechina svondo rino, tobva ipapo toenda kumashonerandi West musi wechishanu. Musi womugovera tedziri panhongonyo yenyika Midland, tobva ipapo toenda kumadevelopments.
Bato ramuri kuumba iri rinenge riine mastructure here anetsa aya vachibaya?
Hairine mastructure mwamababa wangu, ikozve tiri pa-page parliament. Munanji paramendi munozviziva iye mudiri pano chibaya. Ndakadzimba muparamende naDouglas Monzora panguva iyo ya-2019. Mastructures ese unozviziva, takatiinawo ese hafunaastructure asi takadini, takadzimba muparamende makanzura nemaMP. Chikonzero chiri chokuti icho Monzora waisandichiwa nechi nezanupf.